Vemabhizimusi vari kutambira nemufaro kurudzire komiti inotara mitemo yemari kubhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe yeMonetary Policy Committee yekuti bhanga iri ribhadhare mukati memwedzi mari dzose dzisati dzapiwa kumakambani akahwina pamusika wemari yekunze uye kuti bhanga guru iri ringe richizobhadhara makambani anenge ahwina mari aya mukati memasvondo maviri sezviri pamutemo. Kurudzira yeMonetary Policy Committee iyi inouya panguva iyo makambani nevanhu vakawanda vari kuhwina mari pamusika wemari yekunze uyu vari kunzi vari kutora masvondo anosvika kumapfumbamwe vasati vapiwa mari dzavo, izvo zvinonzi zviri kukanganisa mafambisiro emabhizimusi nemabasa avo. Asi mubvunzo mukuru uripo ndewekuti zvinokwanisika here kuti zviitike mukati memwedzi mumwe chete uri kukurudzirwa pachitariswa mari yacho inoda kubhadharwa iyo inosvika kumamiriyoni zana nemakumi manomwe nemashanu emadhora ekuAmerica. Mutungamiri wesangano rinomirira vezvitoro Confederation of Zimbabwe Retailers vaDenford Mutashu vanoti itarisiro yevemabhizimusi kuti dai mari yavanenge vahwina pamusika wemari yekunze uyu vachimbidze vaiwana kuitira kuti vaishandise ichine uremu.
Hongu itarisiro yevemabhizimusi kuti dai waro mari yavanenge vahwina pamusika weforeign currency auction floor vachimbidzo vaiwana, kunonoka kwayo ndiko kumwe kunokonzera kuti pamusika mutema pazoita mvunga mupopoto maretsa achikwira. Zvinoratidza kuti zvinoramba zvichikonzeresa kuderera kweuremu hwemari yemuno kana takanangana nemusika iwoyo.
VaMutashu vanotiwo kunonoka kuwanikwa kwemari iyi nevemabhizimusi ndiko kuri kupfumbidza nzira yekuenda kune vanotengesa mari yekunze pamusika mutema, izvo zviri kuzokwidzawo zvakare mutengo wemari pamusika uyu.
Saka tarisiro ndeyekuti zvichida makambani mahombe nemamwe akawanda madoko nari pamuzera wepakati nepakati vakawanda vavo vawane mari yeforeign currency pamusika wechokwadi weauction system, kuitira kuti pasange paine matsimba akawanda anenge achienda pamusika weblack market. Sokuti ndizvo zvatinoona sokunge zviri kuramba zvichisimudza rate iyoyo kuti inge ichisimuka, kunyange dai zvazvo yeofficial rate ichiramba iri pa 85 to 1.
Izvi zvatsinirwawo nemutungamiri weEmployers Confederation of Zimbabwe vaIsrael Murefu, avanoti panofanirwa kuve nekugadzikana munyaya dzemutengo wemari yekunze kuitira kuti vemabhizimusi vakwanise kuronga remangwana.
Zvinoita nyore kuti mabhizinesi akwanise kuplana mabhizinesi, akwanise kubhajeta mabhizinesi, akwanise kuronga kana kuita mafocus for the future.
Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Prosper Chitambara vanotiwo,
ndinoona tarisiro yeMPC mukupa weReserve Bank mwedzi mumwe chete kuti vanga vachiclear backlog iri kubva pakutiwo pane tarisiro yekuti ku improve kuita zvinhu mamiriro ezveupfumi kunogona kuitawo zvakare kuti pave ne improvement in foreign currency receipts anenge achipinda munyika.
Ko, vanoona here kurudziro yekomiti iyi ichikwanisa kuzadziswa mukati memwedzi mumwe chete? Dr. Chitambara vanoti zvinogona kunetsa kunze kwekunge pave kutozoshandiswa mari yakapiwa nyika neInternational Monetary Fund yemaspecial drawing rights kana kuti maSDR.
Kuti supply iyi inogona kuzopedza backlog nemwedzi mumwe chete zvinogona kunetsa, unless pakutozotoshandiswa mari yemaSDR allocation napo 961 part yemari iyi kustabilize auction market kana kuti kuimprove supply.
Kunze kwekunge RBZ yakwanisa kugadzirisa dambudziko iri nekukasika, vakawanda vemabhizimusi vacharamba vachiita ukama nevanotengesa mari yekunze pamusika mutema, kunyange hazvo vachiitengeserwa nemuripo uri pamusoro, izvowo zvinozoita kuti mitengo yezvinhu zvavanenge vagadzira kana kutengesa ikwire.